Nyaya vachamisa avari kumirirwa nemagweta akawanda emuno nekunze ichanzikwa nedare repamusoro-soro reconstitutional court kutanga nemusi wechitatu uye vati tariro yavo ndeyekuti dare iri richabata nyaya iyi zvine mwero.
Iri mugango haipakurwi, iri mugango haiburwi, saka tobotarisa kuti mashoko acho achafamba sei, asi takatarisa zvikuru kuona kuti zvinoitwa nemazvo here. Kana zvikatwawo nemazvo tine tine mufaro, zvikapetwa nemazvo kotiso vachoka. Ndakagara ndikati hapana anogerwa asipo, munhu nemunhu anotogerwa aripo. Ndikataura kuti inovhiyiwa chete tiripo, saka tichaivhiya tisu. Painovhiyiwa nokutongwa nanamutongi gavamaenzanise, tinodaira kuti vachatienzanisa zvinhu zvofamba zvakanaka. Pakasawa nokuenzanisa kwomunoziziva kuti panenge pane nzira dzakawanda dzokuvandudza nyaya dzekodzero dzedu nevhoti yedu, nokuti vhoti yedu yakakosha. Vanhu vemuzimbabwe makavhota zvinehu zvamu, hatigoni kuti vhoti iyo ingeenda kumarara, nokuti zvinodzokororoka futi makore mashanu anouya kana gumi anouya.
Vachamisa varamba kutaura zvakawanda pamusoro penyaya yave mudare, asi vakati vane dzimwe nzira dzakawanda dzavachatora kuchengetedza mavhoti enhomo yezimbabwe iyo yavanoti yakavavhotera. Vachamisa vakurudzira SADC kuti ipindire muZimbabwe kuti pave nekupanana zvigaro pakati pevakakunda musarudzo nevakakundwa murunyararo.
Tataura tika tiri kupinda muchirongwa chakaoma chekuchinjwa kwemasimba kubva kune mamwe maoko kuenda kune maoko matsva. Saka tinokumbira SADC kuti iuye ite gwevedzi, ite vatete, ite vasekuru vanogadzirisa nokuyananisa panenge pachinetsa, nokuti tinoziva kuti vamwe vanogona kuita mutsutsu wokuti vakabuda pamwe vanowira pasi, kana kuti kutya kwokubuda, nokuti mukati munoziva yakawanda, vanorambira mukati. Saka toda kuti vanhu vange vachifamba zvakanaka, vamunangagwa vobvumawo kuti vakadyiwa, isusu totambirawo zvakanaka kuti takakunda takapuhwa mukana, tichienda mberi nyika ichifamba zvakanaka pasina kuita mhirizhonga kana kuputsa nyika kana kukanganisa rugare nekudanana kwenyika.
Vashorawo bato rezanupf nekushungurudza vanhu zvikuru sei mumaruwa. Vati kuita kwezanupf hakuna kusiyana nekwemasangano anopfurukidza mwero akaita seBoko Haram yekuNigeria neAlshabab yekuSomalia pamwe neISIS yekuSyria. Asi vachitaura nebepanhau reSunday Mail, mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vakosi Ndai Chiwenga vakati hapana umbohwo kuti pane vanhu vari kushungurudzwa. General Chiwenga vanoti vanopikisa vari kunyepa kuti vazopinzwe muhurumende yemubatanidzwa. Zvichakadai vachamisa vatenda SADC nekusakorokotedza vamunangagwa pamusangano wayo kuNamibia mukupera kwesvondo, vachiti izvi zvinoratidza kuti sangano iri rinoziva kuti pane nyaya yakakomba muZimbabwe.
Tiri kufara nedanho rakatorwa neSADC, uyewo vamwe vari kunyepa kuti vamunangagwa vakapuhwa uchapupu neSADC kuti vapuwe kuti vaite mutevedzeri wasachigaro weSADC Organ Troika. Hakuna zvakadaro, inyika inopuwa chigaro. Saka tinopemberera chigaro ichi nokuti chinoramba chichichinjana manyika dzakasiyana-siyana. Panga pati kuvana Angola, Zambia ichitevedzera, ike zvino pane Zambia, Zimbabwe ichitevedzera, kureva kuti next time tisiyeta wapo. Havasi vamunangagwa vanenge varipo, panenge pane mutungamiri mutsva. Zvamunoona vandakangodai, ndatoona chigaro chauya chokuti pazvine zvakuzouya tikagara pachigaro ichocho nyika ichienda mberi.
Munyori anoona nezvemutemo muZANUPF vamunyaradzi Paul Mangwana vaudza Studio 7 kuti MDC Alliance yakakwidza nyaya kudare uye inofanira kutambira zvinenge zvabuda mudare. Vati vanoziva kuti mutungamiri webato ravo akakunda musarudzo uye izvi ndizvo zvichatsinirwa nedare nemusi wechitatu. Mumagwaro ayo panyaya yavachamisa, Zeki yakabvuma kuti mavhoti ayakaburitsa kuti ndiwo wakakunda navamunangagwa ange asina kumira zvakanaka uye akadzikisa katatu kusvika pari zvino. Asi vamangwana vanoti vamunangagwa vanoramba vari pamusoro zvisinei nezvakataurwa neZek.
Zek haisi kuridzaidza mafiga, iri kungotsanangura the difference between an estimate and a reality. Saka reality ndeyekuti vamunangagwa vaida 50+1 vote. Saka even that revision still makes me win. Saka hapana chinochinja.
Vavekezela gumbo veZimbabwe Democracy Institute vaudza Studio 7 kuti kana MDC Alliance ikasabudirira kuConstitutional Court inofanira kutambira zvinenge zvabuda mudare kana kuratidzira kudzamara hurumende yateerera zvichemo zvayo.
Zvinaramba muConstitutional Court deyicho kuti either accept the result and kuti vatange kushanda kutarisira kuimprove permanent elections or the other route, political route yavanotaura isivo strike. Ndo only option yandikuona iri outside the court yekupetishina government kuita mademo kusvika zvaita.
Vachamisa vati MDC Alliance ichaita zvese zvainokwanisa kuchengetedza mavhoti evanhu murunyararo zvisine nekuti Zanu PF yakatotanga kushungurudza nengo dzayo ichishandisa mapazi ehurumende akaita semauto masoja nevasori. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.